Mutauri we Citizens Coalition for Change Advocate Fadzai Maere vauza Studio 7 kuti izvi zviri kuvashamisa.
Saka tichaziya manje nokuti pane mitongo miviri iri kupesanisana kana kuti tiri kuwirirana. There are contradictions there. Saka isusu panguva ino taisa nyaya yacho kumagweta edu ndowachazoona sezvo iri nyaya iri kubva kumatare. Tinenge tichitoo magweta kuti vanyatsokududzira kuti saka kubva pari zvino chichinozoita.
Vati chinonyanya kushamisa ndechekuti mutongo wedare iri wakaitwa pasina vakanga vapikisa kuitwa kwesarudzo idzi vatendai biti pamwe neveZimbabwe Electoral Commission.
Saka isusu tikuti as a Citizens Coalition for Change ngazvigadzirise. VEC ngaiite the right thing. Matare ngaiite the right thing. MaCitizens ngaiite the right thing. Nokuti isusu tese tagara tichitaura kuti mareforms ari kudikanwa. Ndo mareforms acho tese tinoziya nyaya yaDexter Nduna. Hatisina zvidzokorodzwe zvakare izvozvo kuti mitemo inoshandiswa kutsimbidzira zvinodikanwa nevanhu. Vanhu ngavabvumirwe, ngavatenderwe kusarudza vatungamiriri vavo.
ZEC inoti yamirira chiziviso zviri pamutemo kana kuti legal notices pachirungu kana kuti zvimwe zvaichanzi iite kuti ione kuti yoenderera mberi sei nenyaya iyi. Izvi zvinotevera mutongo waJustice Tawanda Chitapi wemusi wechipiri vachisimbisa mutongo weSupreme Court wakati kudzingwa kwavabiti nevamwe vavo kwaive kusiri pamutemo. Asi nezuro Justice nevakatiyo vakati zvigaro zvivatanhatu ava izvi zvinofanira kukukwidzwa. Zvichakadai kunze kwenyaya yavabiti nevamwe vavo, munyora anoona nezvesarudzo muCitizens Coalition for Change vaIan McConnell vati kunyoreswa kwenhengo dzavo kwakafamba zvakanaka kunze kwemawodhi matatu chete kumasvingo neBulawayo, uko pakaita vanhu vaviri vaviri kubato iri vakanyoresa kuti vakwikwidze. Asi vati nyaya iyi yave kugadziriswa.
Already tine mawithdrawals, so toda kuti maZimbabweans varest assured kuti hatina madouble candidates achazenge akatimiririra pasarudzo yemusi wa26 March. So zvinhu zvidiki nekuti 3 out of 143 for this pilot scheme was very good.
Vatiwo chave kudiwa kuti mapato apiwe mikana yekutsvaga rutsigiro pachena pamwe nekupiwa mikana yakafanana pane penyuro nemapepanhau ehurumende.
Takatarisana nemastate institutions anotaridza kuti madzishe edu nemabato edu enhiki mabazi ehurumende akaita sedefense security sector, mapurisa, masoldier and all that, ngavaregero vachiita basa ravo nemazvo. Ndozvatinotarisira izvozvo, nekuti tinovakudza madzishe edu, tinovakudza security sector yedu.
Mutauriri weMDC Alliance vaWitness Dube vati zvinhu zvakafamba zvakanaka chose kunomination court kunyange hazvo dzimwe nhengo shoma dzakaita dambudziko rekusawirirana.
Asi pane macouncils mashomanana akaita seChinoi nekuBadebridge kwatakatadza kunyatsokutaurirana nemacandidates edu nekuti mastructures edu pamwe panga paine kusanzwisisana. Vazoudza vanhu nguva dzekuti vasubmite nevezvinodika mazvacho, vakazotadza kuti vasubmite nenguva kuZEC kwacho.
Vatiwo mutemo wesarudzo unofanira kusandurwa kuitira kuti mazuva ekunyoresa kuti munhu apinde musarudzo awedzerwe.
Kana zvichigona ngavatoite mazuva chero mairi chaivo, nekuti macandidates mamwe anenge achibva kure, zvingatibetsere mutasi kuti vanhu vasavharirwe kukwikwidza nenyaya yekuti vanenge vashayiwa mukana wekunyoresa kuti vange vachiita macandidates.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuZANU-PF sezvo murongi wemusanganobato iri vaMike Bima vange vasiri kudaira nharembozha yavo. ZANU-PF yakakwanisa kunyoresa vanhu vayo vachakwikwidza musarudzo mumawodhi nemaconstituency ese ari kuitwa sarudzo musi wa26 kurume. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.